manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechishanu kukadzi 8/2018 Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.
Neni jonga kandemiri nchiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
ZCTU yobatana nemadzimai ekuhwange ari kuratidzira achiti anoda kuti varume vavo vapiwe mihoro inoraramisa mhuri dzavo.
Vadzidzi vemuzvikoro zvepamusoro vanoti havafanirwe kubhadhara mari dzechikoro apo vanenge vachishanda basa rezvavanenge vachidzidzira.
Komiti yeparamende inoona nezvemafambisirwo emari mumakambani ehurumende nemakanzuru inoti haisi kufara nemashandisirwo emari ari kuitwa nemakambani aya pamwe nemakanzuru.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU rinoti riri kuzotora matano anosanganisira kuunganidza vashandi vekune mamwe mapoka kuti vabatane nemadzimai evashandi vepamugodhi weHwange Colliery avari kuratidzira vachinyunyuta nekusabhadharwa zvakanaka kuri kuitwa varume vavo uye kusabatwa zvakanaka pabasa. Munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vanoti vachashandisawo mukana wekuratidzira uku senzira yekunyunyuta kubazi rezvevashandi nemabasa nekusatora matano kwavanoti riri kuita panyaya yemihoro yevashandi iyi. Vamoyo vanoti madzimai evashandi ava ayo vanoti akashinga zvikuru nhasi yapinda muzuva rechigumi vachiratidzira asi utungamiri wemugodhi weHwange uchingoramba kutaura navo kanawo neutungamiri weZCTU. Vamoyo vanoti mazuva mashoma adarika kambani iyi yakaisa twavanoti twumari mumabhanga evashandi utwo vanoti hatumwa zvatunoreva pachitariswa mari dzisati dzabhadharwa vashandi ava. Vashandi vepamugodhi uyu vanonzi vave nemakore anodarika mashanu vasiri kutambiriswa mihoro yavo izere. Studio 7 yakundikana kunzwa divi remugodhi weHwange panyaya iyi. Ngatinzwei hurukuro yataita navamoyo.
Tiri kunyonyota nenyaya yekuti izvo zvino tasvika mazuva anosvika gumi madzimai evashandi vari kuHwange vari kumatambudziko vari panze kune zuva rinopisa zvinochisa pane mvura madzimai aya ari panzvimbo isina kumira zvakanaka nenyaya yekuti maspouses avo kana kuti varume vavo vari kutambudzwa zvisingaiti nekambani yekuHwange. Vanhu vakawanda vari kutoshamisa kuti tiri kuona madzimai achiita zvinhu zvakadaro. Ivo varume vacho vari kupi? Varume vacho vati panguva yakaoma havabvumidzwi kana kuva vachioneka vachitaura kana nesu vematrade unions kana kuoneka vakamira-mira. Saka tiri kunyonyota nemabatiro ari kuita vashandi vekuHwange.
Imiwo matimambo idzi ari kutaurawo neveministri kana kuti mapazi ezvezvicherwa kana mines nerevashandi relabor?
Tiri kuedza takatanga nekuedza kutaura kumafoni. Takaona kuti hazvisi kubatsira takaisa in record takanyora matsamba. Takazopedzisira tatonyorera mutungamiri wenyika kuti chionai zviri kuitika. Mutungamiri wenyika paakatumira minista Mpofu akauya ikoko Mpofu akatiwana tiripo akaimbisa kuti achadzoka musi wechipiri wafura uyu. Haana kuzodzoka kuzotaura kuti ndezvipi zvavari kuronga kuti vapedze gakava iri.
Saka matanho apa muri kuronga wokuita imi sesangano reZCTU?
Isisu hatisi kugara. Taona kuti sezvo tiri kutaura navo ava havasi kunzwisisa sezvatiri kutaura. Takutotsvaga vashandi vanobva kumaindastries akatisiyanei kuuya kuzobatsirana nevamwe vedu vari panguva yakaoma. Saka isisu taona kuti kuzvimirira tega sevashandi ndizvo zvatinokwanisa kuti zvitivatsire. Nenyaya yekuti hurumende haigoni kutivatsira.
Vanga vari munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vari parunhare muHarare neStudio 7.
Vadzidzi vemuzvikoro zvepamusoro vanoti havafanirwe kubhadhara mari dzechikoro apo vanenge vachishanda basa rezvavanenge vachidzidzira. Atachigoriwa anoti panyaya inotevera.
Vadzidzi ava vanoti vanopedzisera vobhadhara mari yakawandisa nekuda kwekuti vanenge vachifanirwa kutsvaga mari yezvekufambisa kuenda kubasa kwavasingabhadharwe uye pekugara sezvo vasingawane basa munzvimbo dzavanogara. Mumwe mudzidzi wepachikoro chikuru cheMidlands State University vaAtabwanya vanoti havafanirwi kunge vachibhadhara mari dzechikoro sezvo vasingabhadharwe apo vanenge vachishanda. Vabwanya vanoti vanopedzisera vobhadhara mari yakawandisa sezvo vachifanirwa kuzviriritira kubasa kwavanenge vachishanda.
School fees yepa-attachment haifanangiri ichibhadharwa kune isu ma-students nenyaya yekuti tino safisa munhu anobhadhara school fees vedu kaviri just because kaviri akanenge achisafa panyaya yekuti trip attachment panobhadharwa fees at the same time kwandiye ndichienda kunotsvaga basa kana kuti kwandinowandira basa racho repa-attachment ka kunenge kutori kure nekumba zvekuti ndetichitoda futi allowance yekuenda unogara ikoko plus ma-attachment isusu atiri kuenda mazuva ano haasi kubhadhara.
Vabwanya vanoti mari yavari kubhadhara vari pa-attachment yakawandisa iyo vanoti inongoshanda kuti vaziviswe kuti vakabudirira here kana kuti kwete pa-attachment. Mumwe mudzidzi wepachinoi University of Technology vatinase kawanzaruva vanoti havaone zvichikodzera kuti vabhadhare mari vari pa-attachment sezvo panenge pasina midziyo yechikoro yavanenge vachishandisa.
Kozi isusu ma-students ari pa-attachment hatizokwanisa kushandisa ma-services and facilities like the internet ne-wifi. We are paying for a bus fare ratiri kushandisa for the whole semester. At the same time, at a lecture, nenga chitidzidzisa, but we are paying fees. It is equivalent with someone ari pachikoro on a daily basis. At least you would like to consider to bhadhare half.
Vachitaura pavaishanya nezuro pakati gurukota redzidzo repamusoro vaAmon Murwira vakati hurumende haina urongwa hwekumisa kubhadharwa kwemari yedzidzo nevadzidzi vanenge vari pa-attachment sezvo ichishandiswa mukufamba nekugara mumahotera kwevadzidzisi vanoongorora vadzidzi ava pavanenge vachishanda.
Ma-students kana para ari pa-attachment ari pachikoro. Saka kuteverera ma-students achinoaseswa namaticha avo kunotora mari. Saka fees dzavanobhadhara vari mukirasi dzinogona kutova nane pane fees dzavanobhadhara vari pai vari panze. Nokuti kana vari panze nyaya ndeyokuti vanofanira kuteverwa nemota, malecturer achinovata mumahotera. Saka zvinodhurira mayunivhesiti nokuti mayunivhesiti haasisiri kuwana mari yehurumende.
Izvi ndizvo zviri kurambwa nevadzidzi ava vachiti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika izvo zviri kuita kuti vanhu vaomerwe neupenyu. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini apa Chigoriwa.
Sangano rinomirira Britain munyaya dzerubatsiro reUK aid kuburikidza nebazi reDepartment for International Development nhasi rapa mamiriyoni anoda kusvika makumi maviri emapaunzi kuhurumende yeZimbabwe pasi pechirongwa cheResilience Zimbabwe Building Fund. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Chirongwa cheResilience Zimbabwe Building Fund chinotarisirwa kubatsira vari kumaruwa kuti vakwanise kushumiririra pasina kutsvaka rubatsiro panguva dzavanenge vakatasana nematambudziko akaita senzara. Vachitaura vakamirira bazi rezvekurima mushure mekuwaniswa mari iyi, vaClemens Taderera Bwenje vati sehurumende vari kutenda zvikuru rubatsiro rwavari kuwana kuti vasimudzire upenyu hwevanhu vekumaruwa kunyanya kunzvimbo dzakatasana nematambudziko akadai senzara, urombo pamwe nekusinganai mvura yakakwana. Vabwenje vati akandeke chipiri vachiwana mari pasi pechirongwa cheZRBF mushure mekumbopiwa mamiriyoni matatu nemazana mashanu emari yekuBritain patanga chirongwa ichi muna 2015. Vati mari yavawana iyi ichabatsira kuti vawedzere matunhu avari kushandira vari uye vachashandisa mari iyi kusvika gore ra2021 vachibatsira varimi.
The second contribution here defeat is that £21.5 million. Contribution ichaita kuti program iinde kuma districts amwe 4 Mberengwa, Shishava neMutoko neMudzi, and zvichaita kuti program ikwanise kurana kusvika 2021. Program ichabatsira kuti improve productivity, ichabatsira kuti tikwanise kulinga mafarmers yedu kuma markets, kuti vakwanise kumanaja maresources, manatural resources, nekuva kuti vave vakwanise kuabsorba mashocks nemastresses from drought.
Vabwenje vatiwo rubatsiro urwu rwuri kuzadzisa chirongwa chehurumende cheZimbabwe Agenda for Sustainable Social Economic Transformation kana kuti ZIMASET chekuti vanhu vazvimiririre pamwe nekuwana kutya kwakakwana.
Program iri in line with ZIMASET objectives sekuti tive nenyika iri self-sufficient nekutya kwakakwana.
Mumwe wavari kushanda pasi pechirongwa ichi ndiva Solomon Mutambara, avo vatiwo vari kuona shanduko mumaruwa mavari kushanda, umo vari kuita zvirongwa zvokuti vagare vawane chauviri.
Vogadzira makomiti zvokuti vazvimirire rega kuchinge kwaita matambudziko akafanana nedrought, mafloods, or even amwe anoaffecta vanhu muhousehold mavo, in case of death of a breadwinner, things like that. So we're basically saying vanhu ngavazvimiririre vega, dzidzai kuzvimirira mega, kwete kuzembera vamwe, right? Vanozemberwa ngasangiri government, my neighbors or other. So we're actually pushing the agenda yekuti usava munhu wokukumbira.
Mukuru weDFID amai Annabel Gary vati mari yeZRBF ichabatsira mumatunhu gumi nemasera neurombo hwakanyanya uye vari kutarisira kubatsira vanhu vanodarika zviuru mazana masere.
Tiri kutarisira kubatsira matunhu gumi nemasere anonyanyotambudzwa nekuchinja kwemamiriro ekunze, haisi nyika yese. Chirongwa ichi tiri kutarisira kuti chichabatsira vanhu zviuru mazana masere ane makumi matatu kuti vasimukire.
Mari yeZRBF ichashanda makore mashanu apo sangano reUNDP rinenge richishanda nemapazi ehurumende akasiyana siyana nevamwewo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Makateerera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanobatsira munjodzi vati munhu mumwe chete aurayiwa, vamwe vakawanda vakakuvadzwa mukubhombwa kwaitwa ruviri pane imwe Moscow muguta reBenghazi muLibya.
Makwikwi emitambo yemuchando ye2018 Winter Olympics Games atanga zviri pamutemo muPyeongchang kuSouth Korea paine kamutambo kanodakadza pamwe nekuratidzwa kwevatambi vachipinda munhandare iri kuitwa makwikwi aya. Gore rino Nigeria ine chikwata chayo chekutanga makwikwi aya chemadzimai chemutambo webobsleigh. Komiti yeparamende inoona nezvemafambisiro emari mumakambani ehurumende nemakanzuru yePublic Accounts Committee inoti haisi kufara nemashandisiro emari ari kuitwa nemakambani aya pamwe nemakanzuru. Lloyd Moyo anoti panyaya iyi.
Sa chigaro wekomiti iyi uye vari mumiriri wemufakose muparamende ya Maipurina Mpariwa vanoti komiti yavo ichatura matanho akaomarara kumakanzuru nemakambani asiri kutevedzera zvinodiwa mukufambiswa kwemari.
Ndinoda kupa mukana wokuti workshop inei sePublic Accounts Committee, komiti yeParliament inotarisa kuti kana mari ichipiwa kunoitwa kuti basa rifambe, kungave kuma kwakazvimirira kwega kana tichiti kwakazvimirira kwega kana tichiti muzvika zvehurumende tirikureva maorganizations akaita se Zimbabwe Broadcasting Corporation, tichitaura nyaya GMB, tichitaura naNRZ, the National Press of Zimbabwe. Izvozvo tirikutarisa kuti vanoshandisa mari chikwazvo here kuti basa rifambe, matoroko ezvitima ari kufamba here kuti vanhu vatakurwe vaende. Tikatarisa vana GMB tirikutarisa kuti chibage chinoenda ikoko chinozodzokera kuvanhu here mune zvakanaka nekuchengetedzwa, nekuti basa riri kufamba zvakanaka here, nokuti ndo hatinoti gutsaro zhinji ndo zvinenge zvichitarisira vanhu. Asi tiri kuona zviga zvakaita saizvozvo kuti makore nemakore havaendese mapepa avo anoratidza kuti mari yavakapiwa nemari yavakawana yakawanda zvakadii uyezve yakafambiswa zvakadii. Tinoona zvakare paine kunonoka kune mamwe maorganizations akaita fanike ZBC, Zimbabwe Broadcasting Corporation, kunonoka kuendesa magwaro iwayo anoratidza kuti dzavo dzakashanda sei, yatinoti audit.
Amai Mparikwa vati makambani aya ari kuita zvaanoda achityora mitemo inofanirwa kutevedzerwa.
Nekuda kwokuti mari hatizozivi kuti yakafamba chaizvo here zvakanaka kana kuti aiwo, panove nekumbunyukirwa kwokuti mutemo unoita watinoti Public Finance Management Act inotaura kuti within 12 months mari dzinenge dzakufanirwa kunge dzataurwa kuti maita sei nemari, asi zvikuona zvichitishungurudza. Saka isu tiri kuti sePublic Accounts Committee tiri kuti haticharegera tichingotarisa chete, taakuti taakuita zviga zvokuti taakupanisha vanhu.
Vatiwo mamwe makambani ehurumende akaraskirwa nemari yakawanda zvikuru gore rapera nepamusana apo kutadza kuita basa nemazvo.
Mari zvakare yatinotarisa kuti kwatinoti kumari inenge yakaberekwa kana kuti iyi inofanira kunge ichiuya, haina kukwanisa kunge ichizouya kuti inge ichipiwa kuhurumende kuti hurumende ive ine mari. Muri kuzoona kuti hurumende haina mari. 270 million imari yakawanda zvikuru, asi tinoona kuti mari iyoyo hapana kwayakaenda, haina kuuya kuhurumende. Kureva kuti ikoko kune vanhu vanotambira mari dzakawanda kupfuura dzatakataura, dzakataurwa naminista, nokuti vakaisa yatinoti ceiling pachirungu kuti mari haichafanirwa kupfuura mari iyi. Tinoona zvakare vanopanana mari dzatinoti dzemaallowances. Tinoona zvakare vanofamba nemota dzinodhura three, asi iko kune mota dzokungoti tinoti mota inofanirwa kunge iri mota inongokwanisa kuti munhu kana achienda kubasa akwanisa kufamba. Saka tiri kuti 270 million imari yaikwanisa kunge Zimbabwe yaidya kubvira January kusvika December, zvakapitwa katatu, makore matatu vanhu vaine mari.
Imwe nhengo yekomiti iyi vaticharwa madondo, vati gwaro rekomiti yavo rakaburitsa zvakawanda zvinofanirwa kuitwa.
Vedu Mai Mparuva vaburitsa nemazvo mamirire akaita zvinhu, kusafara nekusagutsikana kwedu nemashandirwo ari kuitwa mumalocal authority, maparastatals nemumagovernment ministries, kuti vatingati maaccounting officers havasi kuita basa nemazvo, havasi kugutsa auditor general anova ndiwo vanofanira kuita mastandards eaccounting anodiwa. So nokudaro isusu hatisi kufara.
Imwe nhengo yekomiti iyi vaJames Maridadi vati vose vanotadza kuita basa vanofanirwa kudzingwa uye vanoita zveuori vasungwe. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lloyd Moyo.
Mutungamiri wenyika vaDonald Trump vakasangana nezvizvarwa zvekunorth Korea zvakaisa upenyu hwazvo mungozi zvichitiza hurumende inoshungurudza nokumbunyikidza vanhu vayo. Pavakanga vatarisana nokusungwa, Dr. Yoon, avo vaive mudzidzisi pachikoro chapamusoro, vakatora mhuri yavo vakatiza kubva kunorth Korea muna 2004. Dr. Yoon havana kunge vambobuda munorth Korea upenyu hwavo hwese, saka vakange vachitya nokuti chavaingoziva inyika yavo yeutsinye nehurumende yavo. umwe akati zavo ku North Korea Jung Kwang-il akamboendeswa kwemakore matatu kujere rinomukurumbira wekusabata vanhu zvakanaka Re Yodok achipomerwa mhosva yokusora akatizira ku South Korea uko kwaave kutungamira sangano rinonzi No Chain rinoedza kumisa kushungurudzwa kwevanosungirwa zvematongerwo enyika ku North Korea uye anoendesa nawo ku North Korea kuti vamwe vazive King Yong-sun, uyo akapomirwa mhosva yokuziva zvakawanda pamusoro pehama dzevatongi veNorth Korea, akaendeswawo kujere reYodok, uko vasungwa vanobatwa chibharo vachisungurudzwa uye kunonzi kune vamwe vanhu vanodya vanhu ikoko. Hama dzake zhinji dzakafira kujere iri, uye mwana wake akasiyiwa aremara zvakanyanya. Kim Yong-sun akatiza kuNorth Korea muna 2001. Vanenge vabata vakadzorewa kuNorth Korea vanoshungurudzwa kana kuurawa veruzhinji vakatarisa. Vazhinji vanotiza kubva kuNorth Korea vanogara vaine muchetura kana kuti chefu kuti vazviuraye kana vakabatwa muChina vasati vasvika kuSouth Korea kwavanenge vachitizira. VaTrump vanoti vapoteri ava vanhu vakangwara asi vakatambudzwa zvikuru zvinova zvinoita kuti America irambe ichibudisa pachena uhipi hwehurumende yaKim Jong-un. Mashoko aya anoratidza pamire hurumende yeAmerica maaverengerwa neni tanonoka wande.
Madzimai ari pasi pemubatanidzwa wemakereke akasiyana siyana muAmerica pasi pesangano reWomen of Dominion ari kutarisirwa kusangana mangwana muMaryland pamabiko ari kutarisirwa kuunganidza mari yekubatsira sangano iri. Chiitiko ichi chiri kuitwa pasi pedingindira rekuti Glitz and Glamour Fundraising Dinner. Mabiko aya akanangana nekuedza kuunganidza mari yekukoka munyarikana achabva kuZimbabwe kuzotaura pamabiko wemubatanidzwa wepagore uchaitwa muna chikumi. Mumwe ari mukomiti iri kuunganidza mari musangano iri amai Tamari Finai vanoti vari kutarisira kuti madzimai vachauya nemhuri dzavo mukutsigira mabiko aya. Amai Finai vanoti zvakakosha kuti madzimai vari mudiaspora varambe vakabatana vachirumbidza Ishe vari pamwe chete. Ngatizwe hurukuro yaitwa naMaflas Muhlanganya uye weStudio 7 naamai Finai.
Mubatanidzwa wemadzimai unonzi Women of Dominion unopindwa nemunhu wese muZimbabwe wese muAnglican, muRoman Catholic, muMethodist, muDutch, maChurch anosangana anobatana ese tosangana semhuri imwe chete. Tikange tiri ikokoko hakutomborina muRoma, hakuna kana muAnglican, hakuna kana muDutch, tese tinenge tingori mhuri imwe chete. Mabiko atinawo musi weSaturday ndiye kutsaya kureza mafunds. Tine mubatanidzwa wemadzimai watinenge tichiita muna June 14 to June 17 weWomen of Dominion. Saka tine vamwe maguest speaker edu atinawo, ndingangoti one guest speaker ari kubva kuZimbabwe anoshandiswa naMwari zvikuru savanonzi Mai Nemasango. Saka tine maexpenses atiri kuita in care sezvo tiri kuhosta Women of Dominion. Saka tiri kutsaya kuti vanhu vatibatsirewo kureza mafunds. Takakwanisa kuwana masponsors vakatipa zvakawanda zvatichaita maraffles. Saka tiri kukumbirisawo zvikuru kune vechizvarwa cheZimbabwe nedzimwewo hama kuti vakwanise kuuya vagotisapotawo pane donzvo guru ratinaro.
Zvakakosha sei kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviwanikwe zvichibatana pane mabiko akadai uyezve kuenda kumubatanidzwa sei wamuri kurongera uyu?
SemaZimbabweans, kukosha kwacho ndokuti tinosimudzirana panapa culture yedu uye nehumwe chete hwedu kuita sefamily imwe chete. Tikange tiri kuno kukure kwatiri tiri mhuri imwe chete. Saka tinenge tichitarisira kuti kana pange paine basa rakafanana neiro riri tibatane pamwe chete, tine donzvo rimwe chete rekusimudzira nyika yedu yeZimbabwe uye nekusimudzira madzimai edu eZimbabwe.
Vanga vari mumwe vanoona nezvekuunganidzwa kwemari musangano reWomen of Dominion amai Tamari Finai vachitaura naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7 vari muMaryland muAmerica.
chirongwa chestudio 7 chinokuudza izviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa studio 7 mangwanani na 6 a.m. kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 p.m. mazuva ose. Munotibata pa 909 a.m. uye pa 4930-13860-15460-15580-6080 shortwave. Musakanganwe live talk na 8 p.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 p.m. uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona. Hurumende yadaidzira musangano wechimbi-chimbi wekuedza kumisa kuratidzira kunonzi kuri kurongwa nemasangano evarairidzi. Musangano wanhasi wadaidzirwa negurukota rezvedzidzo yepasi vaPaul Mavhima kuratidzira kuri kurongwa nemasangano aya kunotevera gakava ravapo zvichitevera kuburitswa kwakaitwa magwaro ebvunzo dzechirungu vadzidzi vasati vanyora bvunzo dzacho. Masangano aita musangano na vaMavhima anosanganisira sangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe. Tabata mutungamiriri wesangano iri vatakavafira zvou kuti tinzwe zvizhinji munhau iyi.
Dambudziko guru rinongova pakuemploya vanhu vasiri qualified pamabasa pavanenge vari. Zvinotanga kuzimfeki unoemploya munhu asina maolevu kuti agadzire macertificate amaolevu. Vanopedzisiravo zvibudisirawo vachina kuti vachazononyora kune chimwe chikoro mapepa yaava nawo. Vaberiwo pesirawo da kuita mari nawo votengesawo kumwe. Tozoenda kuchikoro zvekare. Kune maheadmaster anenge asina zvikwanisiro wakangopromotwa nekuti political party yako ndo iri kutonga. Anoda kuti aimpresse vakuru vake nekuwana marizas anenge achinzi akanaka. Tikaenda zvekare kumaprivate school. Maprivate school evanhu vari mugovernment imomo vane maconnection. Vanenge vachida kuti vazokwezva vana nepass rate. Vanhu vanotenga futi zvemapepa achilikisiwa. Saka isu kwatiri dambudziko guru rinongova paishi yokuisa vanhu vasina zvikwanisiro pamabasa dzeni nepotism. Ndo zvinhu zvinongoripo zvinopa kuti dambudziko rokulika kwamaexamination risapira muZimbabwe.
Iwo mutemo unoti kudii nezvikoro zvinobatwa zvichiita chiitiko ichochi chekuburitsa buritsa mapepa nezvinyorwa?
Mutemo unenge uchiti zvikoro zvakadaro zvofanira kuti deregistered. But chanetsa nechekutoti mamwe mapepa aoneke kuzvikoro zvinotozonoonekwa zvava kumakwa kuti maanswer ari kuuya anongouya akafanana. Uyezve zvikoro zvimwe zvakawanda zvinenge zvichilikisa ndo zvine relationship navakuru vakuru edza vokuzimfeki kana kuti vari mugovernment. Saka kuzozvibhana kunonetsa nokuti ndo pavanodhirawo, ndo pavakasungirwa kuti vafure. Saka ndo panonetsa ipapo kuti corruption inenge yakatekeshera nenyika. Saka zvinozonetsa kuti tite deregister zvikoro zvavakuru.
Zvinotikatarisawo kuti pakunyorwa patsva pemapepa anonzi nganyorwe mazamanishoni patsva aya, handiti zvakureva kuti kuchadiwa vanouya kuzomaka nevachatarisa zvemazamanishoni iwayo zvoreva dzimwe mari dzinodiwa. Hurumende ine zvikwanisiro here zvekuti chiitiko ichi chiitike mune zvakanaka nekuzokwanisa kubhadhara vose vachashanda pabasa iroro?
Izvo ndozvatingaziva asi ndozvatogara tichitaura makore ose ndokuti kuti vana vanyore zvekare panotova nedambudziko rakakura kwazvo. Nokuti vamwe vana izvezvi vanga vachitoziva kuti vakapedza O level kunokwanisa kuwanikwa vamwe vana vakatoenda kune dzimwe nyika nokuti vanga vapedza kudzidza. Koita rimwe dambudziko rokuti kubva pavakapedza ipapa vatova neatingati bhabharazi, havachazivi kubata bhuku kana chikoro. Iwo tovadzosa uchiti ngavachiuya vachinyora. Saka zvinoreva kuti vana ava vatova disadvantage nokuti vasiyana nokudzidza, vakamboenda paholiday. Saka vatova nomudlozera nebhabharazi rokudzidza, vaitoda kutombopiwa imwe nguva yekuti vatombodzokera kuchikoro kuti vanodzidza kuti vasvike palevel yavanga vari yepreparedness ramaexamination.
Kakuma gume chirongwa inindini Evans Zininga.
Neni jonga kandemiri.
Soku izika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Alingali tshona njani olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhlaka 9 kuNhlolanja 2018 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Ingxabangxoza esebandleni le-MDCT iqhubekela phambili ngemva kokungenela kwemuli kamnumzana Morgan Tsvangirai. Amabandla ezombusazwe athi ilizwe alingalungiseleli ukhetho oluzayo okungenza impumela yalo ingemukeleki. Umdlali wenguqu uCosta Maradzike obhubhe ngeviki edluleyo ubekwa emathuneni eWest Park kobulawayo lamhla. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa emsakazweni weStudio 7. Ingxabangxoza ekubandla le-MDCT iqhubekele phambili ngemva kokungenela kwemuli kamnumzana Morgan Tsvangirai. Abasekeli bakaTsvangirai ababalisa omnumzana Nelson Chamisa lo Elias Mutsuri kanye lo nkosazana Thokozani Khuphe bonke bayalabela ukubesithi yibo abaphethe isikhundla somkhokheli waleli bandla yena oyelatshwa esibhedlela seSouth Africa. Umsakazo weSABC ukhulume labantwana kunye lomne wabo kaTsvangirai abathi akula muntu oseke wakhuluma loTsvangirai ngaphandle kukamnumzana Mtsuri. Abaningi bathi lokhu kutshengisa ukuthi imuli kaTsvangirai isekela uhlangothi lukaMtsuri. Yena uMtsuri lamuhla wethule umbiko kuTwitter egcizelela ukuthi nguye ufanele aphathe isikhundla somkhokheli. Kodwa umnumzana Chamisa laye wethule wakhe umbiko ngobulembo obufanayo esithi useqalisile umsebenzi kulandela umbiko wethulwe isikhulumeli sikamnumzana Tsvangirai umnumzana Luke Tambo Rinyoka kuthange la izolo okhomba ukuthi nguye ukufanele aphathe lesisikhundla. Isikhulumeli seMDCT umnumzana Obert Gutu usanda kugcizelela ukuthi imbiko egqotho eyaleli bandla yethulwa nguye ngakho abantu bangalaleli okuthiwo umnumzana Tambo Rinyoka. Kodwa umnumzana Tambo Rinyoka ugcizelele ukuthi yena wethula imbiko evela kumnumzana Tsvangirai njengenhlala yenza. Ngakwelinye icele inkosazana Thokozani Khuphe usanda kwethula umbiko kuTwitter esithi nguye okufanele aphathe isikhundla sikaTsvangirai ngoba wakhethwa kumhlangano weCongress njengomsekeli wakhe. Kukanti umnumzana Chamisa loMdzuri baphonga ukuphiwa nje izikhundla abakuzo ngumnumzana Tsvangirai. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu ingcwethi yecubungula ezombusazwe.
Into le inkulu owedlula abantu abalingiswa abaphakathi kwayo ma ungayibheka njengedrama. So angikhona ukuthi ngithi mina orongo kuMDC ngulolo lalo lalo. Umthamisi omncane uye nguye odemonstrator ukungabi ne-democracy engqondweni ukubusa kwabantu. Yikuthi kunama-tribalism elokho ku-MDC. Nothi yokuthi amaNdebele versus amaShona. UTsvangirai nokuthamisa kuthiwa ngamakaranga ngesishona ma ususimadale kudabulawa esishona. Njengoba sengisuka kufuze ngitiyele umfana mlo esikarangeni. UDouglas Monzora o-MDC naye ucabanga ukuthi njengoba wayefake kwathiwa ngu-secretary general so kusho ukuthi sokumele ukuthi kubuse yena. Uma Khuphe singathi thina okwamanje akumelanga ukuthi ngawukhalela ukuthi ungupresident kufuze ukuthi ngawukhalela ukuthi akuyevotwa if lingi-challenge asihambeni siyevota. But ukuthi abase-NCC ukuthi naye kunjalo ngoba wakhethwa eminyakeni eyadlulayo kudala ayisikho futhi esikubhekelela. Engingababongela khona ngibaphakamise ngakho yilokhu abakwenze ukuthi baye e-Cape Town ngoba i-Cape Town bekungaso party ngokuzwisisa kwami. I-Cape Town kuhlanganwe under the auspices of an NGO besiya discussa ukuthi how can coalitions work? Ukuzibona ukugula kwabantu be-MDC abavele bebheke iphaka kuphela. Uwelsman Ncube usikhica mfundo uthi yena kaye ngoba kubekumele kulabanye abanazangabevizwe khonapho. What kind of a coalition is that? Ubithi umuntu ohlonitshwa kuthiwa ufundile naye seyis the same thing. Really, ukuthi kuthiwe laba abantu bazosusa iZimbabwe enkingeni eziphakathi kwayo angazi kuyolokungenela umlimi ngoba ngokubona kwamanje yho ayi kunzima. Kalakade enkemenkeme yendaba le esiphakathi kwayo.
Ubona kusenzakalani lapha? Kutshoni lokho kubandla lezanu p f kumbe elikankosikazi Mjuri?
Ibandla le-MDC selidabukile phakathi dadewethu and ungacabangela ukuthi lingabuya libuyele emuva futhi. Bayazondana laba abantu 1-2 bathanda amandla. Ngababuza bonke thina abanye siyaxoxa nabanye babo 1-1. Yakutsho ukuthi ah vele lo hantu mzilo uthiwangira ulo bangenele ukuthi sokuyimpilo ukuphefumula nokungaphefumula. Uzobe izampio vele is always operated like that. Anti uyakhumbula ukuthi uJonathan watshela umhlaba wonke ukuthi ekhampena laphana eTsholotsho wayesponswa umnankakwa. But thina sasithe ukuthi umnankakwa wayezanu ngeke ayenze into enjalo. So izanu kungenzeka ukuthi ilakho ile sandla kulokho okwenzakala ku-MDC. So kuyinikeza okuyi-advantage ethize. But wonke umuntu njalo obhekayo into zepolitics yeZimbabwe uyakubona ukuthi it's going to be very difficult for umnankagwa especially as president ukuthi awin election apart from ukuthi benze ubudlwangudlwangu nenkani njengoba vele iphayankona bayithatha ngesibhamu. So it doesn't give them that advantage. It kunika i-picture yokuthi lokho kuyenza ukuthi futhi mase besithi bayariga for example bengariga bese kubanika-ke lokhuyani engathi ligunya lokuthi batshele umhlaba ukuthi ah vele besithi singadliwa thina ngamaphathi ayi-70 bonke la divided ashiya amalokhuzela umjuru ibi bangahlanganisa amakhanda bacoce baphume le nto e-principle kungayenzakala ukuthi labo abasele ngale kuley MDC encane kuqinize kona la kungasonto yalutho.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku-13860 kilohertz. Amabandla aphikisayo athi ukhetho oluza kuba khona lonyaka lusoze lube lukhululekile ngenxa yesimo sezombangazwe esikhona elizweni kathesi. Lokho kukhulunywe emhlanganweni obuhlaziywa ukuba ilizwe lilungiselele na ukhetho olukhululekileyo olulempumela engasoze iphikiswe na oqoqwe yinhlanganiso ye-Public Policy Research Institute of Zimbabwe, i-PRIZ. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Amabandla akumanyano we-People's Rainbow Coalition aphumele izikhalazo ezimbalwa athi kumele zilungisiswe andubana ukhetho lwenziwe. Isikhulumeli sebandla lezaphu umnumzana iPithule Maphosa uthi ilizwe leZimbabwe ligcwele udlakela njalo ibutho yilo eseliphethe intambo zombuso. Uthi ibandla elibusayo elezanu PF kusukela kudala alikaze lifihle ukuthi lisebenzisa ibutho, amapholisa kanye lezinye ingatsha zikahulumende ukwethusela abantu ukuze balivotele.
Ama-law enforcement agents, amapholisa labanye labo, isikhathi esiningi babangaspectator bayeudlakela lolu senzakalo, i-violence isenzakalo. Kwesinye isikhathi be-check i-side yama-perpetrator first that lawa ama-victims e-violence, especially electoral violence. Sase lapho sibona amabutho after uthatha umbuso lwa abakwenzileyo, abaningi babo abakhulu sebethethe ama-positions ku-government.
UMaphosa ugqibe ngokuthi kumele njengamabandla aphikisayo baphoqe uhulumende ukuthi aqondise imithetho ekhangela ukhetho, kunxuswe inhlanganiso ezizimeleyo ezifana le-African Union ukuthi zizohlola ukhetho. Uthi bekumele njalo lezi nhlanganiso zinxuswe ukuthi zizokhangela uhlelo lokubhalisela ukuvota olugqitshwe kuyona le iviki. UMaphosa uthi kumele uluhlu lwamabizo abantu ababhalisele ukuvota lunikezwe amabandla aphikisayo masinyane, kuthi amaphephandaba kanye lemisakazo kahulumende inikeze amabandla aphikisayo isikhathi esifanayo.
Kuqala i-United Nations kumele beyibize izokhangela
noku observer uhlelo lwama elections bona sebephuzile sokuphuzile ukwenzakala lokho bebemele bebuye esiqalisa iregistration then i tender process yokudinga ama voters roll i ballot paper kumele ama political parties wonke ebe involved ku process yankona
isikhulumiso manyana we PRC umnumzana Methuseli Moyo uthi umumo okhona khathesi wehlukile ngoba into ezazisenzakala kuqala nxa kulokhetho zazisenzakala ngaphansi kombuso womuntu ongasobutho i-civilian rule owayesebenzisa ibutho ethi khathesi ibutho yilo eselibusa ngakho umuntu ngitsho lamapholisa aphilela evalweni
le igaventi yamasotsha asekuthetha umbusolo kwabo angabasenzi basesebenza amasivikeli njengoba besebenzisa umnanabo khathesi ukwenza abawe president kodwa zabe sikubona osigaxa amabhandi wakalayo abalamandla.
Umqondisi wenhlelo zenhlanganiso eqoqela umbuthano e-APRIS, umnumzana Sidumo Bebe, uthi njengoba sebehluzile babona ukuthi ukhetho alusoze lube lukhululekile, nxa kungaqondiswanga imithetho, sebeza kusa udaba lolu enkantolo ukuze kungakhalwa nxa sekonakele.
Izakhamizi zitheze na kufanele ukuthi inhlanganiso enkantolo ukwenzela ukuthi ibambe ngamandla uhulumeni. Ukuba enze ukhetho lukhululeke ngoba abafuna ukuthi nxa sebevotile bese kubuya futhi sokusiba sokukhanya ukuthi ukhetho lube lomkhonyovu.
Ukhetho lukhangelelwe ukuba khona enyangeni kaNtulikazi kodwa seluqalile udlakela emabandleni ezombusazwe. Kuviki ezimbili ezidluleyo umongameli we-PRC unkosikazi Joyce Mujuru labasekeli bebandla lakhe batshaywa ngabasekeli bebandla leZANU-PF. Abanye babo babotshwa. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngubathabile Masuku.
Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-8 kusiya ngo-9 ntambama kumagagasi awe 909 AM lawe shortwave 4930-6065 laku 15460 kHz. Kuhlelo lwethu lwe-Live Talk namhla sixoxa ngengxabangqoza ekubandla le-MDCT kambe izaphela njani. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave laku short wave 13860 kHz. Singakangeni esigabeni esilandelayo wothi ke sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Donald Trump usesayine umthetho ozavumela ukuthi uhulumende engazavala okwesikhatshana. Unozindaba wokwele Ethiopia u-Iskinder Nega lamalunga ebandla eliphikisayo amabili bayalile ukusayina incwadi zokubakhulula ejele besithi zibhalwe abangavumelani lakho. Abantu abaningi bakhala ngokwenzakala kubandla le-MDCT besithi lilakho ukubhidlika nxa kungaqhubekela phambili ukulwisana lokhu bekubangwa isikhundla sikamongameli webandla umnumzana Mokeng Tsvangirai. Ake sizwe abanye abantu bekhuluma ngodaba lolu kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa obe-Facebook bu-Logibsa Dube.
Ayifuta walolu lunzima baba kangazi ukuthi kahle kahle ube kufuna nje ukuthi aluba kungatholakala ukuthi bakhulumisane bazwane bakwazi ukuthi baxazulule izinto kube khona onguye ongakhetha.
kodwa kuyenza kungenzakala yini kono ukuthi bahlale phansi bakhulume ngakho.
Ya khona umuntu oke kumele akwenze nguye nalo ubabuzwa mpirayo ophathekileyo kumele akwazi ukuthi akhulumisane nabo njengoba umuntu ophathekileyo akwazi ukuthi kwabe nomuntu amqondisayo ukuthi lona nguye ongabamba for rantile nami nizomlenza ngibe right kanjalo yabo.
So kodwa kuyalungiseka yini mzala?
Ya khona kuyalungiseka, kuyalungiseka abantu babekhulumisana kuyalungiseka uma kungahlalwa phansi ukhethe kade kuyakhulumisana kuyalungiseka.
Kodwa phela uyakwazi ukuthi azibhoke isibayasinye phela amtshokazi?
Yebo ngingakwazi ukuthi kunjalo.
So kwenziwa njani nxa ukuthi inkunzi sibili zithobelene zisesifayini khona?
Hayi inkunzi sokudingakala ukuthi kuboniswane, kuyaboniswane phela la lento lena uyenzela wena wedwa ngithi uyenzela umphakathi waseZimbabwe ukuthi lapho uyazi ukuthi ufuna ukuthi senze so. Ngicela ukuthi ukukhulunyisana ngoba ngeke kuze kusize nakhona bangimasonselana kuye le kuye le akulaphethe zethu olizolu wina ukuthi uzendeza ukuthi kanjalo so ngicela ukukhulunyisana kwazakale kahle lanxa sikwazi ukuthi siyavota sivota ngendlela emeke kahle sikwazi ukuthi sivotela abantu.
Yes, siyabonga kakhulu ke mzinikazi talent Mabula ungathola kusasa baba.
Okay, thank you so much.
Yeah, what is that the ukuqinisela Vivante Dabengwa?
Eh udaba lolweni siyaluzwa baba Dube liyasethusa kakhulu ukuthi kambe ngathi sokhangelela ukuthi ukhetho lube lonyaka sokuqalisa ukudonselana futhi hayi kuyasethusa kakhulu kuyasithengisa njalo ukuthi kuyasithengisa njalo ukuthi hatshi ukuthi izanu PF sizahlala embusweni ngoba laba abaphikisanayo khanya hayi abalalutho abaluhlosileyo bafuna izikhundla kuphela la. Yabonga
ye ngizokuthwasa silobaba ke unkosana Nkosi.
Eyi udaba lolu mina luyabe loko lufana nje leminyaka yonke kuthi akusoze kutshintshelise ezilongoumnankagwa ikhonaphana kuphela so tinakade sikhaya ukuthi njengoba umdala layo uthiwa ngikade simkhangele ukuthi mhlawumbe singamfaka esikhundleni mhlawumbe laye ngaphola manje akusuka kuthi njengoba egula kuyahamba kanjani.
Pho ke nxa wena usukhangele sibili kuphathwa njani khonokho kungazani abantu akuba kuphathi kahle eh?
Ah lama kungiphathe kahle ngoba udonsela kazelo kuyabe kukhona into kuyagcina kubanga impeli
izweni. Kuyaba ngani kakhulu?
Kuyabanga impeli izweni. Ngoba uma kulokudonsela la obvious akulanto engahamba into zonke zabe ziloko zidonsela emuva impeli izwe labe lisifa kuthiya phambili.
Ye, hayi sibonga kakhulu umfokankosi umathelo sakho.
Siyabonga.
Ye. Imbese ntata ke ubaba uGary Thwala Jackson zothola usekhona ecingweni.
Mina ke mfowethu ake ngithi kubantu beZimbabwe imbulethe eZimbabwe into enhle leyo yenzakala ku-MTC ubudlwangudlwangubona labo esibona busenzakala buyinto enhle kakhulu njalo ngizalichazela nje kahle umbono wami ukuthi why ngisithi into enhle kakhulu leyo. Senke ngakhuluma kakhulu ngokuthi abantu esilabolaba eZimbabwe esibenze ngama leaders and stuff akuthiwa ama leaders ubudlwangudlwangu obukhona ku-MDC buyalisiza ukuze libone ke kuvele bhadla ukuthi you don't have leaders, these people don't have the people, they are not representing the people's interests, but they represent bona bafuna izikhundla balwela izikhundla njengamanje.
Alolo ke bekuluhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa obeFacebook lilo Gibbs Dube weStudio 7. Kunjalo nje ngenxa yokuqakatheka kokuthi kube lenhlelo ezingenza ukuthi abantu bakhulumisane ngobuhle bokuvota labantu abazabavotela inhlanganiso yabo nozindaba eyemisa Zimbabwe isisungule indlela zokukhulumisana ebulenjini ezanceda ukuthi abantu baxoxisane ngezokhetho. Okuningi sikuzweni kuntatheli zindaba yeStudio 7 uGibson Bebe eseHarare.
Ulembu lowo kuthiwa iVote Was 263 lwasebenza kakhulu ngokhetho luka-2013 lwaze lwahlonishwa zingqungquthela zobulembu igugu njalo ukuvuselela kwabo kuzakwenza ukuthi kube lenhlelo eziningi zokukhulumisa mayelana ngezokhetho. Ngesikhathi abantu abaningi bekhala ngodubo lwezindaba zamanga ukuvula kwe-Vote Watch kuza ngenjabulo enkulu kulabo abasebenzisa ubulembu we-internet ukubala izindaba. Ekhuluma ngalolu hlelo omela imisa Zimbabwe kundaba zobulembu be-internet unkosikazi Kholiwa Majama uthe bayakuqakathekisa ukuthi abantu bakhulumisane ku-internet.
I-Vote Watch 263 i-project enzwa yi-Mr. Zimbabwe ekhangelele ukubona ukuthi abantu jikelele eZimbabwe bathini ngokhetho luka-2018. I saw Project 10 just yes I yenza ngo 2013 kodwa ngo 2013 yayijonge ukukhangela izehlakalo nje kodwa kulolu khetho sikhangelela ukuthi abantu bathini ngendaba ye registration baza kuthini ngesikhathi kulama rally ama politicians kumbe laba babe bencintisana kukhetho babe besithini njalo ekuthoni khonoko babe bebabuzisisa ukuthi sike sakukhethela wena ngokhetho oluphelileyo luka 2013 kuyini okutsha okuletha kithi
lokhu kusekelwe ngumgcini sihlalo wemisa Zimbabwe umnumzana Thabani Moyo yena othe lokhu bazakwenza ukuthi bathole imbono yekhetho eshiyeneyo kungela ukuthuselana ngomnyaka wokhetho.
The Vote Watch program is part of our access to information campaign, which is aimed at galvanizing the voices of Zimbabwe to get as diverse as possible information across the country. We have a healthy mix of professional journalists and citizen journalists who are scattered within the 12 provinces of our country.
Umsakazi njalo eyintathela izindaba eleminyaka eminingi isenza lomsebenzi umnumzana John Masuku uthe iVote Watch iqakathekile ukuthi abasebaphandleni sebesenza ukukhuluma ngodaba lwabo mayelana lezokhetho ngendlela ezilula. Uphinde wacela imisa ukuthi izame ukupha abasemakhaya umakhalekhukhwini ukuze benelise ukubala okuyabe kusenzakala kukhasi leli. Kuqakathekile ukuthi imbiko ivele kuzo zonke indawo kumagumbi amane omhlaba kodwa siyabona ukuthi khathesi lokhu esisazama njengelizwe ukuthi imbiko le ehamba ngamagagasi ehamba ngezincingo zethu kumakhalekhukhwini ifike ebantwini abatshiyeneyo kakhulu emaphandleni kodwa-ke njengesibanga sakuqala esokuthi labo bakwejayele ngibona kuyinto eqakathekileyo kakhulu njalo esikucelayo kulabo abakwenzayo ukuthi benelise ukubona ukuthi labo basemaphandleni banamafoni njalo balakho okungabanceda okunjengama-bundles ukuthi benelise ukuthola le imbiko ngoba isekuyisibanga esesingena kiso esingeke sabuyela emuva. Enye intatheli izindaba elodumo umnumzana Njabulo Ncube uthe okwenze imisa sokwenelisa ukuthi uZulu athole indaba zasemaphandleni zona ezandise ukuswelakala kumaphephandaba amakhulu.
Iprogramu lelontshwe imisa iyasincedisa ukuthi sithole ama-citizen journalists ukuthi athumele intatheli yemani ithumele information ithumele ama-reports. Ama-reports lawo abese efakwa ku-social media njalo esetholakala ukuthi efikele abanye.
IVote Watch 263 ikhangelele ukunceda intatheli izindaba ngokuzazisa okwenzakala emaphandleni okuzawanceda ekubhaleni indaba zabo zokhetho. Umgcini sihlalo wemisa uMoyo ungezele wathi lokhu bakwenze ngemva kokunanzela ukuthi amaphephandaba amakhulu awananzi indaba zemaphandleni. Ngimele isithu 7 ngiseHarare ngiuGibson Bebe.
Itchy Waza Waza Friday, my darling. Waza Friday, I'm 7 to 14. Waza Waza Friday, my sweetie. Waza Friday, in a maling komile wena.
Woza Woza Friday my sweetie kuhlelo Woza Friday silomculi osedume kakhulu ngomculo wakhe owe Afro Soul awubiza ngelokuthi Gregory Music ethathela kugama lakhe uGregory yena engowakoNcube. Uhlangane lomsangazi weStudio 7 uEzra Chisa Sibanda kobulawayo nampo ke bexoxisana.
Sebebaningi abaculi kothuthi siyathunqa abacula imidumo etshiyeneyo yokujabulisa uZulu. Uhlelo lwethu Woza Friday kulapho yena bathola khona abanye babo kuleli viki nangwe simphetheyo
bonani balaleli. Igama lami nguGregory Lovejoy Ncube kodwa isongo singesakho Sibanda uNcube isongo sakho malume. Ngaqala ukucula ngisasemncane ngisesikolo ngaze ngathola ama recording companies wangisayina ngisekira music kwamanje. Umculo wami mina ngiyubiza ngithi yiGregory Music ngoba ngihlanganisa imiculo ehlukehlukeneyo ukuthi kuphume le yami mina umculo kodwa usungawubiza uthi Afro Soul kodwa ngiyubiza ngithi Gregory Music.
Ngithandi Botswana black and white. Ngithandi Botswana black and white. Black and white. Gira music.
Utabela ngicambo elikhulu labantu yalelo sibozo. Thokoze umculo wakho wangena ebantwini kakhulu emathelelene. Vele usebenza nobani kuphela umculo omnandi kanje Gregory?
Benzeni kwami komculo ngisebenza lo Clarence Garola, umanager weKira Music, ngisebenzeke lo Bebe weVelocity Records, ngisebenze lo Joe Maseko weHouse of Lights and Sounds. Ibonto esebenza labo. Ekuhlabeleni kwami ngengoma zeBhoso, iBhoso ngiyithande ngikhula, ngisasemncane njalo iyade ngiyazi ngiyikhangelela phezulu, ikhonte kuhle ngiculele i-album leli engilenze kathesi asifuni bumbulu, elile 17 tracks, i-dedication ye Highlanders Football Club ngothando into yami black and white imota yami black and white inkomeza yami black and white umkhandu wami black and white umfazi ugqoka blue
sikuthelo oh the Friday siphethe umhlabeleli usigadazile ngengoma zakhe zehala ngaphosa ngugrigori umfala kancube lowo yena-ke sela amadalada amathathu elithe lisanda kuphuma lithi asifuni bumbulu bathini abantu njalo ubona njani kusasa yakho
kwakathesi abantu bayayamukela njalo bayafisa ukuthi balindile ukuthi i-albhamu leli nizolikhipha nini kodwa lisokusele nje iviki ukuthi ngazise abantu ukuthi i-albhamu nizolikhipha nini bayalijabulela abantu bayalithanda bayalifuna njalo ngemva kweminyaka ethile ngibona nizabe sengiwumuntu osezingeni eliphezulu ngokusebenza engikwenzayo ngithembisa abantu ukuthi hhayi ngizayenza okungcono kulalokho engikwenza kathesi ngoba indlela esebenza ngayo le mculo engukhipha ngayo lokho usiba lokukhula lokukhula kusiya phambili
baningi abaculi abacula ngeqembu leHighlanders Bhoso bezama ukuthi abalandeli baleli qembu babasekele ngokuthenga ingoma zabo uGrigori ezakhe uzibheke ngobunono wabokhulu ziyalaleleka ziyagideka njalo ziyaqumbaqumba ikakhulu nxa umlandeli wenguqu usekela iqembu likamakhebhula ezimnyama ngenkani amahlolanyama phela iHighlanders Bhoso isikhathi sethu wabalaleli sesiphelile kodwa yeyi asifuni bumbulu thina bese kuhlelo woza Friday khonisani impela viki yenu igama lami ngu-Ezachiza Sibanda
No, Majela Bache,
Asifuni bumbulu uGregory cula ke ingoma ezithiwa Greg Music esigqibela ke uhlelo lwethu lalamhlanje asidibaneni njalo kusasa igama nguChris Gande lilani.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.